takaenda kudare guru reaiko tine chikumbiro chekuti zvisungo zvakanga zvaiswa nemapurisa zvekuti vanhu vese vanofamba vange vaine matsamba, vange vaine mayunifomu, vange vaine zvitupa, vane magwaro anotaridza kuti vanobvepi uye vari kuendepi. Chichemo chedu chakanga chiri chekuti zvisungo izvi zvakaiswa nemapurisa hazvipo pamutemo, hapana bumbiro remutemo kana chinyorwa chipi chemutemo muZimbabwe chinoti zvizvarwa ngazvifambe nematsamba awa nemadocuments awa akanga asungwa namapurisa. Isusu tiri kuti mapurisa vanhu vanochengetedza mutemo, basa ravo harisi rekugadzira mutemo. Zvichakadaro dare guru rehaikoti rakawirirana nemafungiro awa, rikawirirana nesu rikati ichokwadi mapurisa vaita zviri kunze kwemutemo, chavo kuchengetedza mutemo kwete kugadzira mutemo zvavakanga vaita. Nokudaro dare guru rehaikoti rakasendeka parutivi zvisungo zvese zvakanga zvaiswa nemapurisa. Vanhu vaakufana kuti vafambe vasingavhunzwi, pasina kushungurudzwa maererano nemapepa nemagwaro anotaridza kuti vabva kunani.
Tinoona kuti mapurisa akanga atora danho iri achitarisa kupararira kuri kuitwa chirwere checovid-19 munyika. Imi hamusi kukoshesawo here nyaya kana matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi?
Tiri kuti zvisungo zvakanga zvaiswa nemapurisa hazvinei nekudzivirirwa kwedenda recovid-19. Varipo vana mazvikokota vezveutano vanotarisirwa kuisa mitemo inodzivirira veruzhinji mukubatirwa kana kutapurirana chirwere ichi. Vana mazvikokota ivavo havana zvavakataura zvaitsigira magwaro akanga atorwa nemapurisa. Kana vachida kuti vanhu vafambe vachitaridza magwaro awa, pane matanho anotorwa nevanogadzira mitemo, pane zvinonzi statutory instrument zvinoiswa zviya. Tiri kuti ngazviiswe zvotaura kuti kwaane mutemo muZimbabwe unoti munhu wese anofamba ari kutarisirwa kunge akabata chino nechino. Hatitarisiri zvinhu zvakadaro kuti zvinge zvibva kumapurisa, asi kune avo vanogadzira mitemo.
Saka munoona here mapurisa achitevedzera mutongo wedare repamusoro here?
Mapurisa vanosungirwa kutevedzera mitongo inenge yapuwa nematare emunyika muno. Vakatadza kuita izvozvo, tinodzokera kudare rimwe chetero tovaudza kuti hevo mapurisa aya aramba kukuteererai, toita inonzi contempt of court, anova mapepa ekuti mazvidza dare, tochipa zvino chikumbiro chekuti vakuru vavo ngavambopinzwa muchizarira nokuti varamba kuteerera zvabva matare edzimhosva. Ndingangoti ndakwanisa kupa Minister of Home Affairs naivo Commissioner of Police magwaro akabva kukoti, court order iyi inovasunga, inovabata kuti vaitevedzere. Saka nokudaro vakatadza kuitevedzera mazuva mashoma ari kutevera, ndiri kudzokera kumatare ezvimhotswa ndokumbira chikumbiro chekuti vambovharirwa muchizarira ivo mukuru wemapurisa ava pamwe chete naminista wavo kwemazuva anokwana kuita ivo makumi mapfumbamwe, 90 days imprisonment, kusvika vadzidza kuremekedza mitongo yematare.